Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tishitepe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri. Tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wechishanu kukadzi 24, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ngauti hondo iyi yakonzera kukwira kwemutengo kurusei wemafuta edizeri nepeturu. Zvinova izvo zvinokwidza imwe mitengo muno munyika nekuti hatina magetsi vazhinji vanoshandisa dizeri.
Nasi rasvika gore, Russia yapinda nechisimba nekutanga kurwisa Ukraine, muhondo iyo inonzi nenyanzvi dzeupfumi, yakonzera kutambura kwevanhu munyika dzakaita seZimbabwe nekuda kwekukwira kwemitengo yezvinhu zvaibva kunyika mbiri idzi. Vamwe vagari vemumaruwa kumatunhu akasiyana emunyika vogara vakabatira ura mumaoko vachityira kurasikirwa neupenyu pamwe nemidziyo apo dutu mpengo Tropical Storm Freddy riri kutarisirwa kusvika munyika mangwana mambakwedza. Mudzimai wemutungamiri weAmerica vaJoe Biden, amai Jill Biden, vanosvika muKenya mushure mekushanyira Namibia kwemazuva matatu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nasi rasvika gore, Russia yapinda nechisimba nekutanga kurwisa Ukraine, muhondo iyo yakonzera kutambura kwevanhu munyika dzakaita seZimbabwe nekuda kwekukwira kwemitengo yechikafu, mafuta edzimotokari, fotireza nezvimwe pamwe nekuvhiringa dzidzo yevana vakawanda vaita zvidzidzo zvepamusoro muUkraine. Godwin Mangunja anoti panyaya inotevera.
Hondo iyi yakawedzera nzara nekutambura kune vazhinji munyika. Sezvo Zimbabwe nenyika dzakawanda vaitenga gorosi, zvikwanisiro zvekurimisa, pamwe nemafuta edzimotokari kubva kunyika mbiri idzi. Vanoongorora nyaya dzeupfumi vakazvimirira vamasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti hondo iyi yakaomesera vanhu muZimbabwe.
Ngauti hondo iyi yakonzera kukwira kwemutengo kurusei wemafuta edizeri nepeturu. Zvinova izvo zvinokwidza imwe mitengo muno munyika nekuti hatina magetsi vazhinji vanoshandisa dizeri kuti vafambise zvinhu zvavo uye kuti vagadzire zvinhu zvavo. Saka naizvozvo takaona mutengo ichikwira nekuda kwehondo iyoyi.
Vati kunyange hazvo hurumende yakamborega vanhu vachitambura, zvinofadza kuti nyika yave kukwanisa kurima gorosi rakakwana zvekuti haichanyanya kurarama negorosi rinobva kunze. Kana sangano reUnited Nations rakabvumawo kuti hondo iyi yakavhiringa zvinhu munyika dzakawanda panyaya dzechikafu, izvo zvakazoita kuti masangano akaita seAfrican Development Bank abatsire Zimbabwe nemari inoita mamiriyoni makumi maviri nemashanu emadhora ekuAmerica kana kuti $25 million mukutsigira mabasa ekurima. Gore rapfuura, Zimbabwe yakavhota ichipikisa chisungo cheUnited Nations chekuti Russia imbomiswa kuve nhengo yesangano iri nekuda kwekurwisa kwayo Ukraine isina kudenwa, uye nezuro haina kuvhota pane chimwe chisungo chekuti Russia ibude muUkraine. Mutungamiri weDemocratic Party Dr. Uraya Izembe vanoti zviri kuitwa neZimbabwe kutsigira Russia, iyo vati muitiro wayo unopesana nezvisungo zveUnited Nations zvakaipa. Dr. Zembe varatidza kusafara nenyaya yekuti hurumende haisi kubuda pachena pamusoro pevanhu vakawanda vemuZimbabwe vaidzidza kuUkraine.
Maitiro eRussia haasiwo, haapindirani netsika yedu yomuZimbabwe, haapindirani netsika yeUnited Nations, uye haana magumo akanaka okuzogarisana murugare. Totoona kuti magumo achatozouya pakutaurirana vanhu. kwete kuparadza upenyu kwavanhu nezvivakwa nefuma zvirikuitwa neRussia muUkraine.
Vakasanobata chigaro chemutevedzeri wemutauri webato guru rinopikisa Citizens Coalition for Change vaFelix Mafa vati bato ravo harifariri hondo uye vashora hurumende nekutsigira Russia.
Anotaura kana ari muRussia anotaura achivasapota, kana abuda mari nezvimwe akutaura achitawisa.
Hatina kukwanisa kubata mushandi mukuru muchikamu chekuburitswa kwemashoko muzano PF vatafadzwa mugwadi kana womutauri webato iri vaChristopher Mutsvangwa, sezvo nharembozha dzavo dzange dzisiri kudayirwa. Asi mumwe wechidiki muzano PF vaPeter Matangi vati Zimbabwe inyika yakasununguka nekudaro inozvidzana nevainoda. Vati Zimbabwe inomira neRussia nekuti nyika iyi yakamirawo neZimbabwe payakatemerwa zvirango zvehupfumi nenyika dzekumavirira.
Kupera kwazvo sekuvimbisa kwakaita vaPutin vakatitsigira zvikuru panguva yatakanga takaiswa pamasanctions aripona nhasi neAmerica kuti tisabude United Nations tichaona paita New World Order ichava nekukosheswa kwekuzotonga kwenyika dzakasiyana siyana.
Mumwe mubereki ane mwana akabvirwa nehondo kuUkraine, Michael Moyo, vaudza Studio 7 kuti mwana wavo ari kupedzisa zvidzidzo zvake ari kuBritain. Mumwe mudzidzi asina kuda kudomwa nezita rake vaudza Studio 7 kuti akazopedzera zvidzidzo zvake kuKenya kune imwe yunivhesiti yaidyidzana neyunivhesiti yaaidzidza kuUkraine. Mutungamiriri weZimbabwe National Students Union vaBenoni Ncube vanoti havana ruzivo rwekuti vana vaidzidza kuUkraine vakafamba sei uye varipi, sezvo hurumende isiri kubuda pachena pamusoro penyaya iyi.
Hatitozivi semunhu wese kuti takamira papi nenyaya yemastudents edu ari ikoko ne ari kuuya kuti ari kuuya sei iyezve ari kupi. Hatisi kutopiwa information iyoyo.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuhurumende pamusoro penyaya iyi sezvo gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFred Rushava vati vange vari mumusangano. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Vamwe vagari vemumaruwa mumatunhu akasiyana siyana munyika vanoti vabatiraura mumaoko vachityira kurasikirwa neupenyu pamwe nemidziyo yavo apo dutu mpengo retropical storm Freddy riri kutarisirwa kusvika munyika mangwana mambakwedza, vachiti vanotyira kuti hurumende haina kunyatsogadzirira kuvabatsira. Godfrey Mtimba anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7, vagari vekumaruwa ava vanoti kunze kwekufambisa mashoko eyambiro kuvagari hapana chimwe chinooneka chiri kuitwa nehurumende kudzivirira njodzi yedutu mupengo iri risati rasvika. Vanogara munzvimbo dzakadzikira vanoti dai hurumende yatanga chirongwa chekufana kubvisa vanhu munzvimbo idzi pane kungovaudza kuti vazobva kana mvura yave kunaya. Mumwe mugari wekwatamandai kuSpinge mudunhu reManicaland vaEdward Chagonda vanoti vari kutyira upenyu hwavo sezvo vachigara mudzimba dzemapango nemadhaka dzisina kusimba izvo dzinogona kupazwa nedudu mupengo iri.
Nokuti isu titotyira upenyu hwedu nekuti tiri kunzwa kuti Fred achauya dutu mupengo riri kuya remhepo. Manjwa tinogara kumaruzevha kunototyira ikoko, vamwe vagara mudzimba dzemadhaka, vamwe dzemapango dzisina kusimba. Saka ingadai hurumende yakasina kubvisa savanhu kune vari kugara kunhu kwakakunhu kwakaderera kwavari ikoko.
Vamwewo vanoti hurumende yaifanira kunge yakatanga kare chirongwa chekubvisa vagari munzvimbo dzinotarisirwa kuti dutu mupengo iri richarova zvakasimba vakada sevanhu vakwegura nevakaremara. Izvi zvatsinirwa navarwoni chikwenere vemumusha wekwazano mudunhu remasvingo avati hurumende haifaniri kumirira kuti dutu mupengo ritange rasvika yozobetsera vanhu, vachiti rubatsiro runogona kuzosvika vanhu vatopera kurasikirwa neupenyu kana midziyo.
Hatina tarisiro kuti hurumende nezvainokwanisa kuita kuzheko kutoti maNGO vanokwanisa kuuya vakabetsera kuti vanhu vakwanise kugara vato zvokuti timirire kuti uye zvasingaita dai zvanga zvichitoita vanhu vaidai vakatobviswa kutotanga kana nezuro chaiko vachiiswa nzvimbo dzakakwirirawo provhaidwa nechikafu nezvimwe zvinhu.
Nezuro hurumende yakazivisa vanhu munyika kuti vana vechikoro mumatunhu achasvika nedutu mupengo iri rinenge rine simba vasaende kuchikoro nhasi. Matunhu aya anoti Manicaland, Masvingo, Matabeleland South, Harare pamwe nemashonaland east nemashonaland west. Asi mumwe munyori werimwe sangano rinomirira varairidzi munyika reprogressive chairs union of zimbabwe kana kuti PTUZ varaimond majongwe vati kuvhara chikoro chete hurumende isina kubvisa vana muzvikoro zvavanodzidza vachigarapo zvinoratidza kuti haina kurongeka vachiti izvi zvinogona kuita kuti vana pazvikoro zvakadai varasikirwe neupenyu sezvakamboitika mugore recyclone idai
yagara yangotaura kuti vese vari muzvikoro zvebhodhi zvinogona kunge zviri muwei yecyclone zvagara zvangoita sekuti vana vanzi vabve muzvikoro imomo nekuti toziva zvakaitika kausuluwanga kuchipingo vakazosangana nedambudziko rekuti mahostel mavaigara nemabuilding akandonomokerwa usiku vana vakakuvara pakatosvika pakufa vamwe vana
mutauriri webazi rezvekutongwa kwematunhu rinotungamirira bandiko recivil protection unit munyika vagabriel masora vakurudzira vagari kuti vasabatire hura maoko vachiti hurumende yakagadzirira zvakakwana kuvabatsira
hurumende tinoda kuzvisa kuti taisa urongwa wakati wandei kuitira kuti nyika yagadzirira kubatsira avo vangangongana dambudzikonzerwa nesevhere tropical storm fred tinoramba tichikurudzira madzishe edu kuti azivise vanhu nezvetropical storm iyi tinokurudzira zvevanhu vagare mudzimba kana kuchinaya sayambuka nzizi dzakazara uye vanogara kunzvimbo dzakaderera vaende kune dzakakwirira
kurukota rinoona nezvekufambisa kwemashoko munyika amai monica mutsvangwa vakaudza vatori venhau kuti hurumende yakatoisa padivi nzvimbo dzichange dzichizoiswa vanhu vanenge vasangana nedambudziko rinenge rakonzerwa nedutumupengo iri mumatunhu ose bazi rinoona nezvemamiriro ekunze munyika mumashoko aro nhasi rakurudzira vagari mumatunhu mashanu kuti vagara vakagadzira dutumupengo iri vachiti ranonoswa asi riri kuwedzera kusimba uye rinotarisirwa kusvika munzvimbo yechipinge kumanikaland munguva dzekuma3 mamba kwedza bazi iri rati dutumupengo iri riri kuwedzera simba sezvo mhepo yaro yanga ichifamba nespidhi yemakiromita 110 paawa imwe chete 110 kilometers ichitarisirwa kuzosvika munyika yave kufamba nemakiromita 120 paawa 120 kilometers per hour sangano nenhau reassociated press rinoti tropical storm fred yasiya mvura yakawandisa kwazvo yanaya munyika yemozambique nhasi dutumupengo iri rinonzi rasvika mudhorobha revilanculos riri kumahombekembe kwenyika iyi richimhanya makiromita 130 paawa yoga yoga 130 kilometers per hour uye riri kutarisirwa kuwedzera mwando ndakamirira studio 7 masvingo ndini godfrey mutimba
Mudzimai wemutungamiri weAmerica vaJoe Biden, amai Jill Biden, vasvika muKenya nhasi mushure mekushanyira Namibia kwemazuva matatu. Amai Biden vari kutarisirwa kushanyira masangano nezvirongwa zvine chekuita nemadzimai nevechidiki. Kutaura nezvekufambiswa kwemari mumabhanga nezvemamiriro ekunze nezvimwewo. Vasati vasimuka kubva kuNamibia, amai Biden vaita musangano nevechidiki vachizeya nezveutongi wejekerere. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muNamibia, muzvare Mo Blessing Makawa, vanoti vafadzwa zvikuru nekushanya kwaamai Biden uye vane shuwiro yekuti nyika yeZimbabwe ivewo neutongi hwejekerere kuitira kuti iwanewo vashanyi vakadai vanozobatsira mukuunza rutsigiro kuzvirongwa zvinosimudzira madzimai pamwe nevechidiki. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelous Muhlanganya uye namuzvare Makawa nezvenyaya iyi.
Kushanya kwamai Jill Biden muno muNamibia ndoona sekuti chinhu chakanaka because zvichasimudzira nekukurudzira madzimai emuno neyouth nevana emuno kuita mabasa akasiyana-siyana vachabatsirika munzira dzakasiyana-siyana like nhasi vaenda kumacharity homes pane inonzi Hope Foundation is a non-profit making organization inoona nezvekuchengetwa kwevana vaivanerera nevanoshaya vana vakadaro
munoona kuchizobatsira here madzimai nyanya sekutaura kwamaita kuti nhasi maona vachienda kunoshanya kunzvimbo dzevanotambura uyezve vachitaura nevechidiki
ndoona sekuti zvichabatsira especially kana zvikaimplimentwa zvakanaka ino mahurumende dzedu dzemuno muafrica panoitika zvitiko zvakadai kana paine mafanzi anenge ariliswa wakashandiswa nenzira dzakafanira ndinoona sekuti zvichabatsira zvakanyanya.
Tombotarisa kuti imi muri chizvarwa cheZimbabwe chiri imomo muNamibia, zvii zvamunoshuwirawo kuti zviitikewo kunyika yeZimbabwe takatarisa zvatiri kuona zvichiitika izvi pashanya mai Joe Biden?
Ndinoshuwirawo kuti dei kunyika yedu yeZimbabwe taiwanawo rubatsiro rwakada kuita sairworo from European countries especially area yemayouth. Ndinoona sekuti youth yedu yasiyana ama 2000 asiyana neyouth dzimwe dzaiveko kare. I think vari kunida they need to be empowered. Dzenguva ndosaka muri kuona kuti vana vaakutena into drug abuse, alcohol abuse. Pampachona kushaya zvekuita havasi empowered sekuva empowered kwataive tiri. Munoziva kuti kudhara vana vaiti vachikura pampacho chero dai akatadza chikoro aiwanirwa zvekuita, vamwe vaisona, vamwe vaiita hudhuku, vamwe vaiita zvakangosiyana siyana. But these days vatosiyana, unotongoona kuti zvasiyana.
Zvii zvingaitwawo nenyika yeZimbabwe kuti vawanikwewo vachiona kushanya kwakadai?
Inovagadzirisa panhau yedemokrasi kuti vanhu vasangotye, vasangofile kuti inzvimbo yekuti vanhu vanombunyikidzwa, vanhu vano like zvauraya even industry munyika medu. Mainvestors they are not free to come into our country.
Chizvarwa cheZimbabwe chiri muNamibia, Muzaremo Blessing Makawa vachitaura naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari kuVindhoek kuNamibia. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nasi vanonzi vasangana nevekereke dzechipostori vari pasi peurongwa hwevapostori for economic development. Musangano uyu unonzi waitirwa kumuzinda wavo weState House muHarare. Vatendi ava vachinzi varatidza chido chekuti vange vachipindawo muzvirongwa zvine chekuita nebudiriro yenyika nekuchengetedza rusununguko. Richinyora padande mutande reTwitter boka rinoona nezvekuburitswa kwemashoko emutungamiri wenyika rePresidential Communications Zimbabwe rati vamiririri vemapostori ava vakumbirawo kuti mutungamiri wenyika vaumbe bazi rinoona nezvezvitendero reMinistry of Religion.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Muzinda weWhite House muAmerica wakati nemusi weChina uchazivisa nezvezvirango zvitsva zvinobata pese zvichatemerwa Russia uyewo nerubatsiro ruchawedzerwa kuUkraine. Mutungamiri wenyika vaJoe Biden vari kutarisirwa kusangana nhasi padande mutande nevatungamiri venyika dziri mugungano reG7 pamwe nemutungamiri weUkraine vaVolodymyr Zelensky. Vamwe varimi vefodya mudunhu remashonaland west vari kuchema-chema nekuparadzirwa fodya yavo iyo yanga yoibva nemvura ine mhepo nechimvura mabwe. Nunurai Jena anotipa nyaya iyi.
Mvura ine mhepo yakanyanya pamwe nechimvura mabwe iyo yakanaya nesvondo kumatunhu madiki anoti Hurungwe, Makonde nezvimba yakaparadza fodya nezvimwe zvirimwa. Kunyange mvura iyi yakaparadza zvimwe zvirimwa zvakaita sebinzi, chibage nedonje. Kuparadzwa kwefodya kuchaita kuti varimi ava varasikirwe nemari iyo vaitarisira kuwana. Kuparadzwa kwefodya uku kwakasiyana nekunoitwa zvimwe zvirimwa, sezvo fodya ichityorwa mashizha kubva padzinde zvinozomanikidza kuti varimi vakohwe fodya isati yanyatsosvika uye zvinoita kuti vasawane mari yavanotarisira. Mumwe murimi akaparadzirwa fodya yake ndivatekshuwa Magora vanorima kututi kumakonde. Vamagora avo vainge vasina kuzvidzivirira kunjodzi dzinowira varimi kuburikidza nekutora insurance yefodya yavo, vanoti vakarasikirwa nefodya inosvika zvikamu makumi mashanu kubva muzana. Vamagora vanoti vave kumanikidzwa kukuwa fodya yavo isati yasvika sezvo yakatyorwa.
Mvura yakawanda. Yakawanda zvokuti ukaona ikatsuka semaroira yakaita ipapapa mvura yakanaisira nezirwe. Mvura iyi hayanga iti raiti.
Kuwanda kwemvura uku kunonzi kuri kukurumidzisa kutsukisa fodya yese nguva imwe chete sekutaura kwavalenton Chidhakwa ava vanorima vari kumakonde zvakare.
Poze touipisire manje ndopanozonetsa nokuti nzvimbo yaronga wagadzirayo ndeyekuti ongoti hano ndikatyora mashizha tututu ndichipisa zvokwanisa kupisa hectares. Asi kana fodya yazibva sezvizvi zvimanje haisisina kuti ndizoutamira kutora tutu uringa wakuita yeye yava netubhabhunu ripinge yekuti uringa wakutongopurura yese inenge yangu ibva kuti ukwanise kuchengetedza.
VaChidhakwa vanoti kunyange zvakadaro vanotarisira kuti fodya yavo ichatengwa nemutengo wakanaka unodarika madhora mana ekuAmerica pakilogram kana kuti US$4.
Ndezvatanga tiri kutarisira chazvo nokuti fodya iyi yanga yagezwa fete zvedu kana mubhani iri kubuda zvakanaka zvamaona payapa. Saka tanga tiri kutarisira kuti pamwe chete inogona kutengwa nepraisi yakanaka.
Mumwe murima asiri kufara nekuparadzirwa zvirimwa zvake ndivamunei Majasi avo vakaparadzirwa donje ravo iro rainge rave kuita maruva.
Zvinomuka semaona andachiita sanhasi kotoni. Ndatobva kumunda ndakatongodoka chaizvo.
Panyaya dzekutorera zvirimwa zvavo insurance, mukuru werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union of Zimbabwe, amai mai wePGT, vanoti fodya inokanganisika zvakanyanya kana kwaita mhepo kana mvura ine mvura mawe, vachiti nekuda kwedambudziko iri varimi vanofanirwa kuchengetedza chirimwa chavo kuburikidza nekutenga insurance.
Fodya inokanganisika zvakanyanya kana kwaita mhepo, chivhura mawe nemoto. Pamusana pedambudziko iri varimi vanofanira kugara vaine insurance kuitira kuti kana vachinge vawirwa nedambudziko remhepo, chivhurawe mawe kana moto, izvo zvinoparadza fodya nenguva diki diki zvikuru, vawanewo mubhadharo unoita kuti murimi akwanise kudzokera munda zvekare kana kusarawo nechouviri.
Asi amai Gt vanokurudzira varimi vefodya kuti vatsvage makambani asingavabire mari yavo, vachiti vanogona kushanda nemasangano anomirira varimi.
Vamwe varimi vazhinji kunyanya varimi vadiki vanorima vasina contract, vanoramba kubhadhara mainsurance aya pamusana pedambudziko ravanowana kana voda kupuhwa mari iyi nemhaka yokuti vanenge vabatana nemamwe makambani anotsotsa varimi. Ndinokurudzira varimi kuti vatange vaongorora makambani aya vachibatsirana nemafarmers unions kana nevanomirira mainsurance companies aya. Chinhu chinorwadza kuti murimi abhadhare insurance ozotadza kubhadharwa kana awirwa nedambudziko.
Fodya ndicho chirimwa chinounza mari yakawanda munyika kudarika zvimwe zvirimwa zvose. Fodya inounza mari inoda kusvika pabhiriyoni rimwe chete remadhora ekuAmerica munyika. Kunaya kwemvura inoparadza kuri kutyirwawo kuti kungangoitika zvakare nhasi kana mazuva ari kutevera, sezvo vanoongorora nezvemamiriro ekunze vari kuti pane dutu mupengo rinonzi Tropical Storm Freddy richapinda munyika richibva kunyika yeMadagascar. Varimi vanokurudzirwa kutorera zvirimwa zvavo mainsurance kuitira kudzivirira kurasikirwa nemari kana zvakaparadzwa nemamiriro ekunze nekuda kwekuwanda kwemvura, kushayikwa kwayo kana mamwe matambudziko anosanganikwa nawo mukurima akaita sezvirwere netumbuyu zvinokanganisa mbesa. Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Gichi waza waza Friday my darling, waza Friday 7.
chirongwa chedu chemagitare chesvondo rino. Tinokupai hurukuro nemuimbi wechidiki anonzi Ata Madzimba. Nemagitare achinzi Vigo, Ata ane kambo kanoti karikunetsa mazuva ano kanonzi zvichanaka kanosanganisa musambo wedream dance nehip hop. Ngatinzwei hurukuro yataita naye.
I like music since I was primary, so I don't know what I'm saying. I'm going to play music, I'm to record and so forth. That was another all level.
So, what do you like to do for Makatanga for Rulama guitar? Matambudziko amunosangana nawo ndeapi?
Kama challenges atangosangana nawo akurekoda. Tazungo anyatsowana finance akakwana pakurekoda, tikarekoda matricks atakwanisa kudi kumaketa obviously. Totakava kurekoda ii pakurekoda panorema kuti uzoyatsowana mari yekurekoda chaichaiyo ngama one. Nekuzowanawo zvemashure kuti tioti zvigana ndinoimba ndoparikunetsa ndomachallenge.
Pamwe ndichaita muvhoni pane vandaimbochimba asi handichatozvione handichadembopima.
Vanoda kukubatai vanokuwanai kupi?
Vanhandatibata vanondiwana pafacebook Casto Vigo, even pa YouTube my account YouTube Casto Vigo, TikTok Casto Vigo, number 0779013877.
Mune mashoko amungasiyiriwo vatsigiri venyu here?
Maweza ndinongoda kungopa vachada kundisupport. I won't disappoint. And this school made us the music. I'm producing more and more and more and more. And watch out for me. I love you, my friend. Chiromusad Makundis, but I love you. And watch out for me. Vigo.
Chitipai wo wani kamunoda kubuda na kumdariro tumbokati chwa.
Kamboka ndoda tumbode na kumdariro duda nufara songi. Shichanaka, that's my best favorite song, hip-hop song. Shichanaka, that's my song.
Apo mange muchinzwa kambo kanonzi zvichanaka kakarowa na Ata Madzimba rema gitare anonzi Vigo mukomana wechidiki. Manzwa hurukuro yataita naye anga ari parunhare kuHarare. Tinokupai zve chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishanu svondo rinouya. Muchirongwa chedu chelive talk na 8 PM nasi tiri kutarisa nezvekusvitsa gore kwehondo iri pakati peRussia neUkraine. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumirawo mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001 202 465 0318. sezo nguva yedu yapera titarisei misoro yenhau dzedu dzanhasi zvakare nhasi vagare vemumaruwa nevekumatunhu akasiyana siyana munyika vochema nerekutyira kurasikirwa neupenyu pamwe nemudziyo nekuda kwedutu mupengo riri kutarisirwa kupinda mangwana mambakwedza munyika retropical storm Freddy mudzimai wamutungamiri wenyika yeamerica vaamai Jill Biden vosvika mukinya murwendo rwavari kushanya Taba tasvika kumagumo echirongwa chedu ini ndine Evans Zininga ndiri muWashington DC
So kuisika tisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lozindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithathele ithuba lokubonga u-Evans Zininga osiphathele indaba ngolimi lwesiShona olamukela ngenjabulo ku-Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka-24 Nhlolanja 2023 ngugeyino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla impi yokuhlaselwa kwele Ukraine ngele Russia isifikise umnyaka kungelala zibonelo zokuba izaphela nini. Unkosikazi Joe Biden umkamongameli wele Melika ufike kwele Kenya namhla kuhambo lwakhe lokwethekelela izwekazi le-Africa oluqale kwele Namibia. Izakhamizi zemaphandleni ezabelweni ezithiyeneyo zithi sezidlela evalweni zisesabela umonakalo ongadalwa ingozi yezulu elilethwa yisivunguzane se-cyclone Freddy. Zonke lezi indaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Namhla impi yokuhlaselwa kwele Ukraine ngele Russia ifikise umnyaka kungelala zibonelo zokuba izaphela nini. Impi le isidale inhlupho emazweni amaningi agoqela ele Zimbabwe okuvezwa ukuqansa kwentengo yokudla eyamafutha ezimota imvundiso yefertilizer kanye lokuphazamisa izifundi ebezisemakolitshini alelo lizwe. UMavis Gama usethulela loludaba ngokugcweleyo.
Abezombusazwe abagoqela abebandla elibusayo eZanu PF bathi bafisa ukuba ngabe iyaphela limpi ngoba isiphazamise abanengi umhlaba wonke jikelele hathi kwele Ukraine kuphela. Umnumzana Believe Gawule isiphathamandla ebandleni leli ulandisa kabanzi ngalokho.
IRussia layo silabangani baya asebeyibona ukuthi hayi lapha isithelelwa ikakhulu iChina leNorth Korea. Zingangenela iChina leNorth Korea lapha entweni leyi. Kuzagcina sokuphuma into esiyibala sithi third world war. The third world war izakuba khona nxa into le ingasabanjwanga kahle. Kodwa ke okukhona ukuthi kathesi sikhangelele ukuthi nqe mhlawumbe bono China bengancedise ukuthi kube le ceasefire kukhulunyiswane ukuqedwe impi yeRussia. Kodwa ke okukhona ukuthi njalo ingozi yayo i-third world war ingalumatha ingaqala noma nini ngalesi sikhathi ngoba vele sokuyingamazwe alwisana lelizwe elililodwa eliyiRussia. IRussia abangani balo bazagcina sebethelela bese kuvuka i-third world war.
Umsekeli wesikhulumeli se-Citizens Coalition for Change, CCC, umnumzana Ostalo Sisiziba, laye upha umbono webandla lakhe ngalempi.
Thina sikhangelele ukubana umhlaba wonke kube lokuthula, ikakhulu ke ubuzwanana phakathi kwamazwe ke awe Russia le-Ukraine ngenxa yokubana i-United Nations ilakho sobala okufanele kwenzakale ke uma amazwe amabili ehluphene kungabi lokuzwanana. So thina sibona ngani into eqakathekileyo yikubana ke kube lokukhulumisana ukuze kulungiswe udaba ke lwempi ke ese-Ukraine le-Russia.
Ophatheke kwezokuhlaziya ezomnotho umnumzana Masimba Kuchera ulandisa ngosekuphazanyiswe yilempi eZimbabwe.
Ngathi mina impi yaseRussia leUkraine iba ngokuthi intengo yamafutha awepetrol le-diesel aqonge kakhulu. Lapha eZimbabwe ungela amagetsi siyakwazi ukuthi ama industry amaningi asebenzisa idiesel nxa ungena amagesi. So uqonga kwentengo leyo kwenza ukuthi intengo yezinto eziningi kakhulu layo ikhwele.
Ukuqhubeka kwayo limpi ukutshela uthi kuba ngile ukusilela kwengqoloyi elizweni.
Kwaba lokungatholakali kwengqoloyi lapha eZimbabwe ngenxa yempi leyo, ngoba siyakwazi ukuthi ingqoloyi eningi esiyisebenzisayo ikakhulu ekulungiseni isinkwa ivela khona ngale eRussia leUkraine. So ukungazwani kwabo kumbe impi leyo ibange njalo ukuthi singabi le ngqoloyi eneleyo.
Lanxa umphathintambo wezokuthengiselana uDr. Sekhaya Nzenza enganelisanga ukusithumela amazwi akhe, uthi impi le yenze eleZimbabwe ladinga ezinye indlela zokuzinakekela efana lokuzilimela ingqoloyi. Limpi yaphazamisa abafundi beZimbabwe abaningi ababefunda kwele Ukraine ngesikhathi iqala. Iningi labo babefundela ukuba ngodokotela, omanjinela leminye imisebenzi eqakathekileyo. Imizamo yokukhulumisana lalaba bafundi yehlule, oyedwa wabo ongathandanga ukubethwa yegama loba ukuthathwa amazwi umane wathi sewasuka e-Ukraine. Lumsakazo kawenelisanga ukuzwa umbono kahulumende ngale impi, njengoba umphathintambo wezobudlelwano namanye amazwe umnumzana Frederick Shaba ethe uphathekile. Kodwa ngomnyaka odluleyo eleZimbabwe livote liphikisa isinqumo se-United Nations sokuthi eleRussia like limiswe ukuba lilunga lale inhlanganiso ngoba kuyilo elahlasela eleUkraine. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Izakhamizi zemaphandleni ezabelweni ezigoqela iMatabeleland South zithi sezidlela evalweni zisesabela umonakalo ongadalwa lizulu lesiphepho uCyclone Freddy. ICyclone Freddy esukele elwandle lweIndian Ocean yedlula eMadagascar leMozambique isiqonde eZimbabwe. Uhlangothi olupha usizo lapho kulomonakalo elizweni oweCivil Protection lukhiphe umbiko luxwayisa uzulu ngoCyclone Freddy. Umphathintambo wezokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mtswangwa utele intatheli zindaba ukuba uhulumende uselungise indawo eziqintini ezitshiyeneyo lapho abantu abangayacathiswa khona amakhanda nxa bengahlaselwa lizulu leli. Kodwa abanye bathi kabakholwa ukuba uhulumende ulungisele okwaneleyo ukumelana lengozi engadalwa yileli zulu. Uhlangothi lwezomkhathi luthi uCyclone Freddy ulakho ukuhlasela ezabelweni ezinjengeMatabeleland South lezisempumalanga yelizwe. Uzulu ukhuthazwa ukuhamba ngonanzelelo ngoba lesi sivunguzane siza lomoya olosiqubu esifika amakhilomitha alikhulu lamathumi amabili ngehola 120 kilometers per hour. Unkosikazi Jill Biden ufike kwele Kenya namhla lapho amukelwe unkosikazi Rachel Ruto emagcekeni endizamchina eJomo Kenyatta International Airport. Iphephandaba leStandard libika ukuba unkosikazi Biden uzakwethekelela indawo ezimbalwa eziqhuba inhlelo ezisekelwa ngeleMelika, njalo lezinye ezigoqela ezokutshayelana imali, ukulondolozwa kwezemvelo labesifazane labatsha. Ufike kwele Kenya ngesikhathi amazwe asempumalanga kuzwekazi le-Africa ebhekane lendlala esabekayo. Ukhangelelwe ukuba uzaxoxa lomongameli William Ruto ngodaba lolu, njalo langobudlelwano belizwe lakhe lele Kenya. Uzakwethula umbiko wakhe oqakathekileyo ngomgqibelo. Unkosikazi Biden obekwele Namibia lapho ancome uhulumende kamongameli Hage Geingob ukhanya ethakazelela kakhulu ukulondolozwa kwelungelo loluntu langokuthuthukisa abesifazana lamankazana. Lokhu ngokwesithathu ukuba ethekelele kwele Kenya. Okwamanje ngokwakuqala ukufika kwakhe elizweni leli selokho kwabusa umkakhe umnumzana Joe Biden wele Melika. omunye wabalandela uhambo lolu ngumnumzana efi idlela ncube olwela ilungelo loluntu.
Uhambo luka First Lady weMelika luhle kakhulu luqhakathekile njalo angafike endaweni kwenza ukuthi amehlo omhlaba akhangele kulelo lizwe. Ngakho ke bekuzaba kuhle ngabe ufinyelele kwelaseZimbabwe kwavela kahle kamhlophe ukuthi kambe abantu amalungelo abomama indlala lakho konke lokhu kuyisima kanjani bekuzanceda kakhulu. Kodwa njengoba kubuswa kabi kangaka eZimbabwe kungela budlelwane leMelika kwenze ukuthi angenelise ukuthi eze kwelaseZimbabwe. Kodwa bekuyabe kuyinto enhle kakhulu ngokuba bebezabona lalabo abafuna ukuhlanyela izimali ukuthi nansi yandawo esingahlanyela khona izimali. Kodwa ke nxa ingavakatshela iZimbabwe ngabantu abalohlonze abanjengoFirst Lady weMelika kwenza ukuthi izinto ezicakathekileyo zihlale zicathile. Ubeza khulisa i-tourism, ubeza khulisa i-investment, ubeza khulisa njalo ubudlelwane ngendlela enkulu. Kucakathekileke ukuthi iZimbabwe yakhe ubudlelwane lamazwe anjengaboMelika ukuze abantu abanjengabo umama uBiden bakwazi ukufinyelela kwelaseZimbabwe noma bevela kuwapha amazwe baphakamise indaba yeZimbabwe yaziwe ngumhlaba, ibukwe ngumhlaba, kumbisolwe ilungiswe ngumhlaba kungakonakali kakhulu.
Baba Ncube, singathi uhambo lukankosikazi Biden lulakho yini ukuthi luveze ukuthi izwekazi le-Afrika libhekane lani?
Kakhulu uhambo luyancedisa kakhulu ukuthi abantu bangaphandle kwamazwe babe lolwazi lokuthi kwenzakalani izwekazini le-Afrika, ikakhulu kulawo mazwe lapha zafinyelela khona ngokuba lapha hamba khona imisakazi yamlandela kuyo yonke indawo. Ngakho kuyakwazi ukuthi akhulise amalungelo abomama, akhulise amalungelo abantwana, akhulise amalungelo e-free and fair election, akhulise amalungelo okudla, akhulise njalo isimo selizwe, aveze lokho okuhluphayo lalokho abangabe sebekwenze kahle. Ngakho ke bekuzaba into enhle kakhulu ukuthi afinyelele elizweni elinjengale yaseZimbabwe ngabe bekulo budlelwane obuhle obokuthi akwazi ukufinyelela khona ngoba bebeza kwazi kangcono ngeZimbabwe, beza hamba lapha lalaphana babona indlala, babona izinsizi, babona ukuthi bangancedisa ngayiphi indlela laba abafisa ukuncedisa, babone futhi lalabo abafuna ukuhlanyela izimali ukuthi bangahlanyela ngapi. Kube sekubonakala njalo lapho okuphumelele khona nxa kule ndawo lapho eziphumelele khona, lanxa nje vele zingekho eZimbabwe indawo ongakhuluma ngazo ukuthi kule ntuthuko ngoba izinto zime kabi kakhulu. Kodwa ukuhamba kwakhe, ukufinyelela kwakhe kuzwekazi le-Afrika kuyayinceda kakhulu i-Afrika. Isifiso yikuthi afinyelele emazweni amaningi kakhulu okwedlula la afike kuwo.
Umnumzana Efidlela Ncube ulwela ilungelo loluntu ubexoxa loGibbs Dube we-Studio 7 ekobulawayo. Sixoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana Joseph Chuma okubandla lezanu PF.
Khona vele nje kufuze ubana ngabe amazwe wonke adinga ukudlelana kulobudlwangudlwangu lobu obenzakalayo. Ngikhuluma kanje so umbuso kababa uBiden usufuna ukuzidonsela esigabeni sokubana sigcina sisiba lombhoqazwe wamazwe wonke owesithathu esubiza ngesiNgisi sithi World War III. Kwezinto ezingamelanga zikhwabithe zona lezi. IMelika njengoba iyi-superpower njalo yona ithuthukile kakhulu, kumele ibe ngamanye amazwe adinga ukuhlanganisa abantu lokuhlalisana ngokuthula lokuhloniphana phansi lapha emhlabeni. Ngoba yikho phela okudingekalayo ukubana sithuthuke kube le mpumelelo ye-development ibuya nxa kulokuthula lokuhloniphana lokuzwanana. Ike sikhale ukuthi ngabe vele bayakwenza.
Ye, nxa sikhangela baba Juma, pho-ke ukubuya kukankosikazi Biden kuyabhuqulani?
Ukubuya kukankosikazi uJill Biden e-Africa ezokhangela, ngizwile ubani ukuthi uzokhangela isimo sokudla ebantwini be-Afrika, inhlala kuhle yabantu lento ezinjalo. Sekusithemba ke kubana kona usezenza imizamo yokuthi kona i-America ibisusa izijeziso zama-sanctions emazweni anjengathi lapha eZimbabwe lamanye amazwe lapho abajeziswa khona, ngoba kuyafanana izijeziso lezo ziyenza khonokho abuye ezokhangela, ziyenza ubana ukudla kungeneli, ziyenza ubana umkonomo ungathuthuki, ziyenza ubana abantu behlale befuna ukudlongulana okuyinto engamela ngiyenzakala nxa kungabantu abathakazelela ukuthula lokuthuthuka. So akube yisifundo azabuyela laso sokubana ayotshela umkakhe uJoe Biden ukubana peace begins with you, peace begins with me, and peace begins with all of us. Kusitsho ukubana lena ukuthula kuqala ngami, kuqala ngawe, kuqala ngabantu bonke sibambene.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga lebandla leZANU PF ubexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 ekobulawayo.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Kulandela ukunanzwa kosuku lwabatsha mhla ka 21 Nhlolanja, abenhlanganiso yamantombazana abephusheka Girl babelohlelo lokuthanyela belondolozwa ukuhlanzeka esibhedlela sempilo kobulawayo. Abasakhulayo laba basebenze lezinye inhlanganiso zamantombazana bethanyela lokukoroba kumawodi okulaliswa izigulane, bacenta phandle babutha lezibi kulesi sibhedlela. Intatheli izindaba ye-Studio 7 u-Ezra Chisa Sibanda usipha lolu daba.
Abephusheka Girl babambisane nenhlanganiso yabo ngeNesis 24 Academy labe-Green Earth Waste and Recycling bathiya isibhedlela sikhangeleka. UNkosazana Makhosazana Ndiweni ngowephusheka Girl uchoka ngenhlanganiso yakhe.
Singabantu abatsha abale-vision, singabantu abatsha abathandayo indawo lapha bakiyo. Sahlala phansi njengeqembu sabonisana ukuthi kungaphi lapho kulesidingo lokuthi singaphathisana kanjani. And sananzelelwe ukuthi impilo isibhedlela esikhulu lapho abantu abaningi vele endaweni ezijiyeneyo abalethwa khona nxa kuwukuthi sebethole i-problem engani inkulu ukhangelane lezempilakahle.
Uya phambili egcizelela ukuthi inhlaso yakhe inenhlelo efuna ukuzenzela uZulu.
Siyafisa ukuthi every month kube lento esiyenzayo ebambekayo for our community, ukutshengisela ukuthi lathi siyabona okwenzakalayo phakathi kwethu and sifisa ukuthi isizwe sethu sonke laso sithuthuke njalo sibenefite from us.
Omunye wabatsha bekulumkhankaso ke esibhedlela sempilo nguNkosazana Vivian Moyo uchaza ngabakade bekwenza.
Besincedisa ngokudobha amaphepha, silatsha utshani, lokuklina i-kitchen. Njengabatsha besifuna ukuthi sincedise lathi emphakathini sigcine indawo yethu ihlanzekile noma besingela okuningi, but khonokho okuncane usincedisile ukuthi sikline isibhedlela sethu.
Okugcizelelwa uNkosazana Aletha Nyathi.
Sasuka khonapho saya emawadini sabancedisa ukuklina amawadi. Sabe sesiyadobha amaphepha phandle around the hospital, safika sasilesha. Sasilabanye abangasiwo malunga ephusheka labe-Nurses 24 engibakhumbula kuhle is Nasqua Talent, i-Girl Up, lamanye nje amalunga ama-church ayekhona khona lapho.
Omunye wabaphathi wesibhedlela sempilo sithutha mfundo Solwayo Ngwenya ubonge kakhulu usizo abaluphiwe ngabasakhulayo laba.
Awu, siyabonga kakhulu ukudinga lokho okwenziwe ngabatsha. Into enhle ejabulisayo ukuthi senze impilo kahle yabantu bethu siyigcine sisebenze kuhle. Abatsha labo bengaze batshona besenza into lokho sokuthiwa ngama-drugs, besenza into engancediwe empilweni. So siyabonga kakhulu ukuthi nxa bethatha isikhathi bebuya bezonceda indawo lapho kulezigulane khona ezinjengesibhedlela sempilo ukuthi bakline labo kube kuhle. Siyabonga kakhulu.
Lanxa indikimba yalo nyaka kusuku lwabatsha bengiyokulwisana lezi zakamizwa, abasekhulayo bephusheka Girl bathi bakubone kuqakathekile ukuthi baqhube uhlelo lokulondoloza ukuhlanzeka kwesibhedlela sempilo ngendlela okutshengisa abanye babo ukuthi kunengi ontanga angakwenza besamelele ukuthola okuziphilisa ulokuthatha izidakamizwa kumbe unatha utshwala. Ngimele Studio 7 igama lami uEnzo Jesus Banda.
Okwamanje kasizweni udaba oluveza imbono kahulumende welemelika. Elemelika lisola kakhulu isinqumo seziphathamandla zakwele Sudan esokukhulula umalwecatsha womhlaba wonke oqokiweyo uAbdel Rauf Abu Zayed. UAbu Zayed owagwejwa ndawonye labanye bakhe besethesa icala lokubulala inxusa yakwelemelika uJohn Granville lesizalwane sakwele Sudan uAbdel Rahman Abbas ababesebenzela inhlanganiso ye-USAID eKhartoum ngomnyaka ka-2008. UJohn Granville wayele minyaka engamashumi amathathu lantathu ebulawa ngomalwabecatsha laba ngesikhathi esenza inhlelo zentando yabaningi kanye lokubusa eze-USAID isekela isivumelwano sokuthula esagqiba impi ende phakathi kwamaqembu esizwe seSudan. UAbdel Abbas owayele minyaka phose engamashumi amane 39 wayengomunye wamalunga awokuqala awogatsha olubona ngokupha usizo lapho kube lo monakalo olwe-USAID esabelweni seDarfur. UAbu Zayed wethesa icala lokuphatheka ekubulaleni laba bantu wagwetshelwa ukulengiswa. Mhlaka 23 kaZibandlela lonyaka inkantolo ephakemeyo iSupreme Court eSudan yamkhulula. Isikhulumeli sikahulumeni uMnumzana Ned Price uthe inkulumo yabakwele Sudan eyokuthi umdeni wako Granville sowaxola ngamanga. Sithi uhulumende wele Sudan ngasebenzise zonke indlela zomthetho azenelisayo ukuntshintsha isinqumo sokukhulula uAbu Zayed ambophe njalo. Esipha umbiko obhaliweyo uSamantha Power isiphathamandla se-USAID uthe ukukhululwa kombulali kaJohn lo Abdul Rahman kwenziwe ngendlela engacacanga akwemukeleki njalo ucabangela ukuthi isivumelwano somnyaka ka-2020 phakathi kwelemelika lele Sudan esezicelo zomthetho sitsho ukuthi uAbu Zayed waxolelwa kungamanga njalo kuyakhohlisa. Sizaqhubekela phambili sidinga ukuziphendulela okugcweleyo njalo mina lenhlanganiso yonke e-USAID silusizi kumindeni kaJohn lo Abdul Rahman njengoba beqhubeka bekhuthazela ukubulawa kwabathandekayo babo kutsho inxusa uPower. Sizasebenzela ukuhlonipha lokukhumbula uJohn lo Abdul Rahman kanye lokuphithekela ubulungiswa bokubulawa kwabo. Sizaqhubekela phambili sizimisele ukusebenzelana lezizalwane zakwele Sudan lezifiso zazo ezelizwe elilokuthula lentando yenengi. Isikhulumeli sikahulumende uMnumzana Price uthe lemelika liqhubekela phambili lihlanganyela leziphathamandla zakwele Sudan ukubona kulolutho olwenziwayo ngodaba lolu olugxekayo. Ukuphepha kwezizalwane zakwele Melika kanye lezisebenzi zenxusa phetsheya kuzahlala kuqakatheke kakhulu kuhulumende wethu, kutsho uMnumzana Price. Kasisoze sayekethisa. Lapho ke belilalele udaba oluveza impono kahulumende welemelika. Kuwoza Friday namhla sileqembu elicula igospel ele United Apostolic Combined Church Choir lihamba lengane zevangeli bephethe idlalade labo elitsha elilesihloko esithi Seyize yaphola. Untunkamili Nkomo we Studio 7 uyalandisa.
Siphakamisa umholi waleli qembu.
Sanibona nimhlaba wonke jikelele. Igama lami nguSithandwa Inkosi Nkosi, ozalwa eLupane.
We United Apostolic Combined Church Choir, which are in Indian Revangeli, the choir ephuma ngaphansi kwebandla le-United. The United Apostolic Combined Church itabuka eMbawu, eFelabu. Siqale kumnyaka ophelileyo 2022 ngoMay, sareporta ngoSeptember. Kuyi album yokuqala esiyenze leqembu lengane zevangeli kwaye.
Ngathanda ukuxhumana lani mampofu kumbe ukuthenga izalade balithola ngathi balithola njani
umculo wethu abafuna ukuthola esayithi laseZimbabwe atholakala kugudini dube inamba yakhe ithi 078-215-9521 Kwabase South Africa utholakala kuThandi Nkosi noThulani inamba zikaThandi zithi 073-028-3032 eyinye ithi 078-518-1879
Yiwaphi amazwi ongawatshiyela abalandeli?
Kubalandeli bethu sithi thina siyalibonga uxhaso lwenu kwabasixhasileyo asebelitholile i-CD kwabangakalitholi sithi tholani i-CD lisixhase njengabantwana basekhaya nathi siyazidinga izandla zenu bese sithi sisathembisa okumnandi okuningi esisazokwenza sizame nathi ukuthi sishumayele ivangeli lenkosi ngendlela esifisa ngayo ngoba amathalenti siwaphiwa ngendlela ehlukeneyo bese ngithi mina siyabonga kakhulu kwabazosincedisa abazosixhasa nasebesixhasile inkosini busini
elicula igospel ele United Apostolic Combined Church Choir. Good Life Talk namhla sikhangela impi esifikise umnyaka namhla eyokuhlaselwa kwele Ukraine ngele Russia kanye lohambo lokwethekelela izwekazi leAfrica okukamongameli weMelika unkosikazi Jill Biden. Singakehlukani sihlobo sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Namhlanje impi yokuhlaselwa kwele Ukraine ngele Russia isifikise umnyaka. Sesiligqiba lapha uhlelo lwethu olivalelisayo yimi uGaino Gumede Saidi.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.